very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on April 3rd, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about xenophobic attacks in South Africa that have claimed the death of some foreigners.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Once more, welcome to the show. Xenophobic violence once again erupted in South Africa about a week ago in a country where foreigners are easy targets.
The attacks, which some say are related to the upcoming elections in South Africa, started in Durban last week after a Malawian man was allegedly found with stolen goods at a squatter camp.
The attacks led by vigilantes were then aimed at any foreigners, forcing them to seek refuge from police stations.
In 2015, several people were killed after similar attacks following sentiments that were made by Zulu King Goodwill Zwelithini.
The recent attacks appear to have been fueled by sentiments made by President Cyril Ramaphosa, who said it was time to deal with the issue of immigration, but this was misconstrued to mean that he was saying immigrants should be attacked.
On Monday this week, the South African government met ambassadors of foreign countries to address the issue and assure them of the safety of their nationals.
However, unease still remains as foreigners fear the locals, but some locals say the attacks had nothing to do with the xenophobia, but were just acts of hooliganism.
Join the show right now and tell us what you think about these attacks. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077,
Jonga. Wangu Chris, inyaya kurukura, inyaya ya taka mboti batei, sondora pera, taka ibata shakari nemsuwe muvuro. Inyaya kurugiswa kwe jizwaro shukune zimwenyika, msouth Africa, ne jizwaro shukune msouth Africa. Sondora pera, pataka bata nyayi, tai kurukura, nevachika irivema rorika na ananzi magonye taya. Nduwa mwewanu wa hii target kwa wachiruiswa, ne jizwaro shukune South Africa, wachinzu waru kututurera mabasa. Asi, nyayi yoyo, yaka zinge chingo para iraichenda na misha ino gara vajinji, wakawanda wachi siiswa misha yao, takanzu kwa kutibano darika mazana matatu, jizwaro shukune Malawi, ziri shakawanda, waka siiswa misha yao, mnemwe kempi ya waigara, kana kutu mnemwe mshawa waigara. Yasi, wakawanda wariku wana kunga yeshiri kukuwe zirwa. Ninya yeshi matonge ruwe nyika, tishitarisa kuti South Africa, musiwa 8 May, wariku ita saruzo. Ilo gore rineri, mwe zuno ya kune kune ma elections. Saka hanzi wangu wariku chagaru tsigiro, wariku tauroma shoko, anufungizula unzi, anugona kudira peturu mumoto, jineka utubano, wasa gari sana. Ilo shondo rapira, mwe nyaya kasi mzugandee kuti, mutungamiri we South Africa wa Cyril Ramaphosa panemwe msangano wakaitawo wekutsvaga rutsigiro vakataura nyaya yekuti vabva kure kana kuti vekunze vari kusvikotanga mabhizimusi nekuvakira mune dzimwe nzvimbo vasina zvitamba nemaresinesi. Saka izvi zviri kuitawo kuti zvikanganise magariro evanhu. Saka vari kuti ivo zvaifana kunge zvichigadziriswa asi vakawanda vakabva vafunga kuti vari kuti aiva vekunze ndo vanofana kunge vachidhilwana kana kuti vachirwiswa zvisiri zvavainge vachinangana nazvo isvondorino musi wemuvhuro makurukota emSouth Africa gurukota rinoona nezvemapurisa pamwe negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vakaita musangano nevamiriri venyika dzekunze zvikuru vane zvizvarwa zviri kurwiswa takanzwa gurukota remSouth Africa rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika amailindi weSisulu vachivimbisa kuti hapana chizvarwa chekunze chichange chizorwiswa asi izvozvo hazvipe kugadzikana muvanhu nokuti vanhu vanogona kutaura kuti chagara tichingonzwa unzi mutemo haubvumidze kuti vanhu varwiswe asi zviri kuitika pasi saka toda kunzwa kuti pari nhasi pane zvashanduka here kubva zvazvichiitika mazuva apera uye zvazopararira here kuenda kune dzimwe nzvimbo saka tiri kuti tifonerei tumirai nhamba dzenyu tokufonerai to call you back Chris.
Yes, chonga, siyahlangana njalo zulukandaba lamhlanje ke siqoxa ngodaba lwezonophobia ukuchaywa kwabantu bokuza eSouth Africa osekuqalile njalo siyazi kubana ngo-2015 kuke kwaba khona ngemva kwembiko eyethulwa ngunkosi uGoodwill Zwelithini esithi yena abantu bokuza yibo abangani bawona kakhulu elizweni leSouth Africa njalo kwabasuke sixoxa ke lamhlanje ngemva kokwenzakala okunye okufanayo kuqale ngeviki edluleyo kwachaywa kakhulu abantu babulawa abanye kuqaleke eDurban kusquatter camp esizwa kuthiwa khona lapho kulomunye undoda weMalawi otholakale elempahla ezazijontshiwe wasechaywa kwabuhlungu kwavela khonapho kwaqala ukuchaywa wonke umuntu ovela phandle kweSouth Africa yiko ke esithe sixoxe ngakho lamhlanje kudaba lwethu kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum siyazi ukubana sesilomunye esimnxusileyo umnumzana Cassius Jesus Manampofu. Welcome to the show, Mr. Mpofu.
Oh, thank you. Good evening, Peter 7. Good evening to Peter 7, listeners and viewers.
Thank you so much. On behalf of the listeners, we hope you have a good evening yourself.
Yes, everything is okay. Fine, everything is fine.
Yes. So can you tell us, first of all, how the situation is like? First of all, maybe you tell us where exactly in South Africa you are and how is the situation where you are and how is the situation in Durban and those areas that were recently affected by these xenophobic attacks?
Okay, thank you. I am staying in Pretoria in South Africa area. Where I'm saying there is peace so far, everything is good. Pretoria is well known for peace. Yes, there are some sporadic attacks that have been happening before now, but I think the people of the area, nationals, South Africans and the foreigners, they've learned to live together. Yes, there are criminals who are trying to take advantage of the situation to start those kind of things, but in Pretoria, I think so far, so good. Then in Japan, where the recent xenophobia attacks have been happening, it looks like the situation is under control, but there is no guarantee that it will be there for a long time, because they are still finger-pointing at each other, foreigners and the national, locals. Because this thing started as a job protest thing, where national Africans were accusing some companies of hiring foreigners, because they are cheap labor, but later on it became a xenophobic attack where goods were lacking and things like that were stolen taken by the locals from the owner. So I think for now the government is trying to do all it can to control the situation. Though the government I think is not enough. We have never seen some of these people being convicted. There is no record that shows that these perpetrators of violence and things like that are being convicted. So that's why this thing keeps on coming back. It looks like the government is shielding some of the criminals. Also, the political parties like the DA, they are using foreigners as a tool for campaigning. They are saying a lot of negative things about foreigners, a lot of negative things about their voters being poorer. So those are some of the things that are igniting this fire which is starting. And as long as the situation is, the government is not taking it seriously, but all the time they deny, they say no, there is no Zambodia. It's just criminality, but on the ground you can see it's xenophobic. As long as the government doesn't want to acknowledge that it's xenophobic and doesn't want to accept and take certain measures, this thing will always come and go, but people live their lives, live their property. I think something must be done.
Okay. Thank you so much. Please do stay on the line.
Christine Tereri. Hello?
Hello, Mkoma Jonga, na Mkoma Chris Mrisi.
Dawa Simba, ndava mambo maira.
Ndiyo, Mkoma Jonga.
Nasi ndo waita nangatari kupinda mshirongwa tipe za mwina.
Ya, ndo kumaita mtereri mkuru notangao.
Ndizozo.
Nyai, ndo da hainya ino fisa Mkoma Jonga. Mkuta nifunguti pa wanu wose wanu ba kushekwe njika ime. Pane muna kanyato gazgana mkatima keja zetu. Zvakaita kuti zvinofisa ende zvinotishiya tichingova nekuvhunduka ende ramangwana redu tesingaiti kuziva kuti rakamira sei takatarisa nesarudzo dziri kuda kuitwa musi wa8 Mei saka tachingokumbirawo kuti kana ndoda kutenda vadhewa mazingani zvakasimba simba nekuti vakatotaura nezuro vakaswera iri headline yero pamaredhiyo vaiti kana radio station yavangovhura nongova vadhewa vakakurudzira chaizvo kuti vakuru vematongigwe nyika vanotaziva matongigwe nyika vasiye kuda kutsaka kana kugena popularity nenyaya dzee nekuda kuvengesa vamwe vanhu kana zvinozoguma zvasisa vanhu parumananzombese zvatakaona izvi Durban kana vaida kuita zvavanoita nokuti kana pakaguma pamwezi maforena ngapamwe kana iri mhosva ngaingova mhosva kana ndikange ndaba ndongosungwa pakazozi nyaya yangu zimazimba kana kuti chii hazvichabudisi picture yakanaka yekuti iwawo dava kuparo vengo manje kune vaya vanenge vagara vari pasi kumatownship uko kunana Durban kunana ndozvimani saka zvinenge zvakuita sokuti kana zvobuda kutownship izvi zvatova neruengo ndezvakunzi vanhu pose pamemuonekwa manje makuonekwa ndio vaya vakarehwa vaite zvipa nekuvakuruka zvinenge zvakunetsa manje asi andoda kutaura nechekuti nyaya iyi inonetsa inoda kuti vakuru vehurumende vataurirane foreign affairs ministry kana kuti America kana kuti vakuru mapresidenti vachaonekwa toona kuti varamaposa vakaenda kuzimbabwe mavhiki apera asi havazvitauri izvozvo kana vaine zvinyuto zvavo ngavanoudza vamunangagwa kuti no yamwe gadzisa nyika yako vanhu vadi ngava panda kuti vanange panhongonya chaipo kwete zvekuti hazvikutenderera kuti kana vaendapo voita sekuti everything is going well kana vazodzoka kunogo zoita sekuti ngavataure kuhurumende ti hurumende ndobasa remaambasada ndobasa reforeign affairs iroro kana pane zvarutaurwa neveheuti kuti mamuzadza zvipatara zvedu ngavazvitaurwa neministry to ministry kwete kuudza mukana kuzopa njira yachokumugari anenge angirawo seini asina chaanacho ngavataura negovernment to government kana hurumende yezimbabwe ifanwa kubatsira pakuratwa kwezvinagwa zvayo zviri muno votaurirana voonesana ipapo
imi mukoma Donald kwamuri kune dambudziko here
so far kwandisati ndahwa ndiri kurustenburg kunotwese vanhu vari kunoko ava havasi violent zvakanyanya zvinotongonyaya kuzvirwa kumaprovince kunenge kune vechizuruva kuno kune vechitswana saka handisati hangu handidi kunyepawo kana dziriko 1-2 asi handisati ndazvizwa so far kuno kutori fesi
ndizvozvo
ndo province imwe yatoda kutorumbidza vanhu vanogara kunoko havasi havo vanhu vanyirishonga
takanzwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika amai sisulu vachiwimbisa kuti musangano wavo wasunga kuti hakuna chizvarwa chekunze chichange chichizorwiswa mushure memusangano wemusi wemuvhuro pane zvati zvambobudawo here kana mumapepanhau kana mudzinhau ikoko kusouth africa
ndingati vakataura ndakavanzwa ndarakateeri havo pavaiadresa kupretoria asi nhasi chako chako ndava kunzi alexandra vanhu vanga vachiita protest asi vakaronga nezvekuratidzira yakoko vanga vachiita sekuti nyaya yavo futi inenyaya yekuti maillegal structures ari kugadzirwa ari kuvakwavakwa nemaillegal migrants kure vava vanenge vasina kudocumenbva kune dzimwe nyika undocumented foreigners ndo vanenge vachinyanya kutaurwa saka nyaya yacho vavazongonzvengawo padoko doko kuti vaona kuti nyaya ingadzoserao kuti xenophobia asi vazonge vaoservice delivery ndiyo vari kuratidzira kanzuro kana vachi but nhau yavo pavatanga chaivo chaikuenda sekuti yakananga futi chii nedzimwe nyika
Aiwa tinotenda zvikuru.
Zvakaita matauriro akaita mini zvasisulu akanaka chaizvo. Asi ngavachinda ikoko kupazvirikitika ikoko kuona adresa vanhu. Inoona hurumende muno hurumende inogadzira inogara chiti kana ikapakati kachaitika inomanya vaiona adresa. Boudza vanhu vaya vari vachiita zvakadaro kuti ano zvamurikuita zvino gadzirana nehangu zvakanaka. Kana pane chiripo chiri kuswariwa nehurumende yekuno. Ngavataurira nehurumende yekwedu kuti no. Vanhu venyu vawandika kuno. Saka kana pane zvinoraa kubatsirwa.
Thank you so much, Mkoma Donald. Maita basa.
Maita basa, Mkoma Jonga Chais.
Thank you so much. That's Donald Mamboma, our number one fan, as he called himself. Yes. So he's talking of these attacks. He says foreigners are unsettled here, there in South Africa. And he's thanking a human rights lawyer, Mr. Dewama Vinga. He says he has been doing a great job urging the authorities to discourage violence and attacks on foreigners. And also he's urging a government-to-government talk between the governments, South African government, Zimbabwean government, Mozambican government, those governments with foreigners in South Africa or with nationals in South Africa to engage with the South African authorities so that they discuss this issue rather than people on the ground taking matters into their own hands.
Yeah, so let's go back to Mr. Simana Mpofu. Mr. Mpofu, is there any logical reason why haulage truck drivers were the first to kind of meet these attacks, to have the attacks inflicted on them? What was the reason?
They were being accused of being cheap labor. There were some companies, especially those companies based in Japan. See, you know, all the goods coming from over the sea, there is a big port there in Japan and also in Cape Town. So most of it, the trucking companies based in Japan are employing long-distance truck drivers. Some of them go as far as from Japan up to DRC or Zambia, Tanzania. So most of those drivers are foreign drivers. So the problem is now the locals, they are accusing those companies of taking advantage of these foreigners and giving them too much work but pay them less. And they are saying these are cheap labor, which is being denied by the company owners. The company owners, I think they had a meeting yesterday or today. The Minister of Police was involved. The Minister of Labor was involved. They met with the company owners. The company owners told the minister that they had been trying to get long-distance truck drivers from South Africa. They couldn't get them. Most of them are there, but they don't have a passport. They can't go from one country to other. So they said that's why we end up employing foreign drivers. Of which this thing of them being cheap labor is a lie. They told the minister that they put record to prove that they are paying those people going to do law, and those people have got paper. They are legal in South Africa. So this thing of accusing the companies and the drivers of colliding to do those illegal things there's no record to prove that. So the minister promised, or two ministers promised to look into that. They said they're going to make a feedback after they've gone through all the papers. And then after that, then the nation will be notified about what is happening. But the real thing is, most of these people who are saying we want a job for truck driving, they don't have license, they don't have passport, they cannot do that job. It's only that they are being used. There's some criminal elements who are taking advantage of the desperate situation by the youth who need job, who need money. So they are using them for their own political advantage, for their own just to achieve what they want. So, but the thing is, those drivers are just caught on crossfire. The real thing is, those drivers are legally employed according to the records that the minister produced, the owners of the company produced to the minister, the minister. So I think this is an unfortunate thing. There's criminality in that they end up looking goods, they end up selling those trucks. Why? They are looking for job. At the same time, they are selling those trucks. They are destroying those companies. They are destroying every infrastructure which is supposed to give them a job. How can you say you want job at the same time you're paying the car which you say you want to drive? It's very, very illogical. doesn't make sense at all. It's very unfortunate that some of the guys in South Africa, they don't realize that they are destroying their own future.
Yeah, that's the truth. You know, the bad thing with hooliganism and vandalism is you destroy the infrastructures you want to use tomorrow, or your children will use in the next, for the next generations to come. You destroy their future. Thank you so much, Chris. Regarding Botarisa, what really what teaching us? Pane vanyora pashona Facebook watina. Mkoma Mustafa Mostivit Duwe and Zinindriku Northwest Klerksdorp. Akuna hako mirishonga ndifo nereitia zoti wabate tina vimbai ombetema ku Pretoria, anzi Pretoria kunyarara kungevano waru kunyorwa kunge kuru kunyorwa ni masomo muzamanishoni, anzi kune unyararo kungevano warumi examination. Then Jeremiah Chikara, toti zirepi ni kuoma kwa ita upenyu uemu Zimbabwe, musha waka takurwa ni cyclone idai kuchipinge ukundiri kutandaniswa kuno ku South Africa ndo gare pimanje dai tenzi vabatsira ndimkoma Jeremiah Chikarao. Then Sage anzi ini kwandiri kwakanyarara asi handizivi kana zvikazoitika kumberi. Then tina mkoma Isaac Musimeki Hlongwani anzi maforeina tanyanya kuita maona edzimba but dzimba dzacho takadzitenga, ndo zvimwe zvavari kutaura zviri kuita kuti vanhu varwiswe. Then ndofunga muna mukoma Isaac Musimeni from one, anzi kuAlex vaswero pisa matai vachiratidzira. Ndo zvatsinirwo zvakare nemumwe mutereri Klop Mutombana, anzi nhasi vari kuratidzira pamusoro peservice delivery kuAlexandria, vaneta nekugara mumikoku. Mikuku ndofunga ndo dzimba dzavari kugara, anzi hazvisi zvevapoteri zvanhasi, vanga vachitsinhirai kuti zvanhasi hazvina kunangana nevapoteri. Christinette nemwe muteereri. Hallo. Taurisai munzwi kwene vamwe. Baba, ndiani zita?
Ndenzwa Masinza.
Sorry, hatisi kumhoya, hatisi kunzwai.
Ndenzwa Masunda.
Vamasunda, Masunda, MA SUNDA.
Yeah.
Muri kupi wa Masunda?
Pane zvino ndiri kuine ndiri
Mabvaku Durban.
Yeah.
Durban yakamira sei nhasi nokuti ndo kwatinonzwa kwakatangira mhirizhonga.
Yaisinozvai kunyanya kuita kuti nyange wachiri kufamba vanoona zvavafana zvechidzidzisa kutendeka itendeka, saka tinezvindazviri zvezvireo.
Saka pamakwanisa kubva kuDurban kusvika kwamave zvino hamuna kumbosanganawo netsaona yekumiswa muchirwiswa?
Aiwa handi.
Saka kana vakanga vachimiramira vechidika vazvii zvavari kunyanyoita?
Ndavuti vari kudei netitotishamisa ndokuti makambani mamwe atosevenzerawo ana aitopinda vanhu pamwe every week. Sometimes but uva uone vanhu vachonovaisa zvakai then kumwe kwatodhivizara kuti zvitogora kutizenda namo kadzi madhiraivha nemadhiraivha marori vane vasingatogoni kana kuri bhiza tivabatsira panika nokukwira nizoda tobetsera mumwe mukadzi kukita mari bhizi betsera moto yake pano nhanka but ari kuzvii okusa kuti varume vachona vari kuda mapara achona vari kumaasha vasei.
Asi chokwadi here kuti imiwo vekunze muri kutambira mari shoma shoma dziri kuofwa kana dziri kupiwa nevemakambani zviri kuita kuti mari dziri dzichizotambirwa nevanhu dzidzikire?
Panganyeti kana kuti ndatsaudzira kambani yandosevenza inini munhu atosevenzera murungu atosevenzera hasarudzikuti mugleti uyu nezirini uyu nichiona mari yachona masevenzero ane vaita ndi mari mabhadharira anenge chii.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamasunda.
Nemiwe tinotenda.
Thank you so much. Tongonamata kuti murambe muri safe kwamuri ikoko. That's our second caller, Mr. Masunda. He's from Durban, but he managed to travel outside Durban today. He said on his way, he saw youths milling around on the streets, and some are also milling around companies employing foreigners, but he says that most of these people demanding that foreigners are grabbing their jobs, they are not willing to apply for those jobs. Instead, there are women drivers in South Africa, South African women drivers, who are taking up those jobs. But for the male counterparts, they are nowhere to be seen, but they are the ones attacking foreigners there. Chris.
Yes, Chonga. We would like to welcome our second guest, Mr. Solomon Chukwuerwa of the Global Forum Zimbabwe in South Africa. Welcome to the show, Mr. Chukwuerwa.
Thank you, and thank you to your listeners.
Okay. Mr. Chukwuerwa, can you give us an update of what the situation is like concerning these xenophobic attacks? How is the situation right now as we speak?
I think the government, through the police and the ministers of security, are trying to intervene. We saw yesterday they had a meeting in Pretoria when they spoke with the diplomats of various countries, and today they were in Durban where they had a meeting with the employers of various drivers. They are the company owners of trucks who are employing various drivers, mostly who are foreigners. So I can say the government is now trying to intervene on that front.
Mm-hmm. Okay, thank you so much, Chonga.
Vachikoero, mne musi wemuvhuro, paka ita chivimbiso kubva kuhurumende yeSouth Africa mushure memusangano wakaitwa nemakurukota pamwe nevamiriri vedzimwe nyika. Pakaita chivimbiso chekuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvichange zvakachengetedzeka. Zviri kuonekwa here tichiona here kuti mazuva nguva ichiri pfupi nhasi izuva rechitatu kubva musangano wewaitwa?
Inini ndinofunga kuti nezuro sezvo vakazvitaura nezuro pamusangano wemagurukota, and nhasi vanga vari kumeeting kuDurban. If you look by distance good from Pretoria to Durban today, vachitaura nevashandiri kana kuti varidzi vemakampani ane matruck ane dzimotokari dzinodrivewa neavo vanobva kunze. Ndinoona vafanika iprocess yavari kuzama kuti vatarise kuti vaone kuti vangachengetedza sei zvizvarwa zvekunze izvo zviri affected nenyaya iyoyo. Saka hatirati tave ne clear picture kuti tingati vanhu vafuli safe here, nekuti tikatarisa nhasi pane vaona news muno muSouth Africa, Alexander yanga yakavharwa. Yakavharwa mukatarisa among the concerns that raised nema residents Alexander pavanga vakavhara vachitoitoya, what is the mushrooming of illegal settlers, kakuti illegal structures, whereby my structures iwayo most of the people variku vakaokupaya nzvimbo idzodzo maforeign nationals. Saka inogona kuita a move from one sector, that is the sector of truck drivers, to the illegal dwellers whom they are saying ma foreign nationals. Saka we are yet to see aslaita futi musangano ikoko mapurisa anga ariko ANC anga ariko DA anga ariko vakazama kuita musangano nema organizers. Asi maorganizers vataura zvakare kuti mangwana vari kuenda kunovhara Centon, which is the Africa's business center. Hatiri kuziva kuti kuCentoni vanenge vaakutageta ani, nekuti ikoko I'm not sure kuti kune maforeigners akawanda avanenge vaakutageta, kuti vanenge vaakutageta varungu. Hatiri kuziva zviri kufamba sei ipapo.
Thank you so much, Mukoma Chukwuerwa. Rambai hanyu muri parunhare. Tine mumwe muteereri. Hello, ndiani ari parunhare? I think we lost the caller. We'll try to get him back. on the program. Tombotarisa edu ziri kunyorwa nevatereri pashona Facebook page edu. Hanzi namukoma James Chizimbe. They say it's their right to banning things. Ndofunga kuti arai vari kunzi vari kupisa zvinhu. Koita mukoma Kotini Mpemi Koti. Hanzi xenophobia kabisira. Gabriel Machingura. Hanzi takateerera ndina Atwell Gilbert and Gabriel Machingura. Tiripa Limpopo, South Africa. Limpopo side, South Africa. Kushineru nyararo. Ndiwo mkoma Gabriel waende Ramberi. Then Kotini Mpemi Koti. Hanzi vanayo kumusha. Ngati ziwe ikuti tiriwa poteri. Muno tisazita kunge tirikwedu. Tirikunyanya kudziru kwa maningi. Ngati rege ikungotambira marishoma kwa varungu. Taura ya nyika yevanu andidu kunyepa. Zvekare Mazimba tinedambu dziko. Ndifonereyo. Tiaza wakufonerei mkoma Koti. Then Hadi Magaisa vaisa wanamba zao tuwa fonere. Tiaza kuwabata. Towana mumwe atumira mashoko. Give mochi mngaradze. Tawe kungota hapana kusiru kufa. Kumba kwacho hapana chiru kuvimbisa. Kufamba ndoma nga mashoko. Atumiru wanezi zara wa Zimbabwe. Yabakada yekuterera nikuona chirongo pana inungu wa Chris.
Yabo chonga, siye njalo kumnumzana mpofu. Mnumzana mpofu, ungaselu kuti, okay, mnumzana mpofu, asinga kabu iguwe, stale sizwe umlaleli.
Ndio funga wa, zoka parunare, baya kuluma.
Oh, ya kuluma. Kunja anba?
Haji, apila kanyuana di njani.
Haji, say apila, skuluma loban.
Nikoma na mkwebu mpiyabu.
Mkwebu?
Yee.
Ah, ok, mkwebu. Ah, siya kwa mgele kuse.
Aliya, mpiyabu.
Yee. Ungasela ngendaba ye xenophobia lei. Ah, wena lapo kona uzwani.
Ah, ngendaba xenophobia lei. Ikana ngendaba ukulu. Kulwa kufutela na kwa ukulu. Kwa kandilo uzwondo. Kwa uzwondo. Ekuwa kule kwenye South Africa maelana, lakini kwa kusoma South Africa. Kwa hivyo kama kuchaguli ukulumeni ukulumeni
manje kodwa
ngithi ngabaleli ukuthi kuyaba nekhulu lapho emathathu lapho esikhona abantu beSouth Africa bayani bafese ngoku ngoku ukuthiza ukuthi bona bayabala into ezinto lento kaZulu bayabala into ezinethiwe ikanti ke ukuthatha ibusiness akufela into enjengeni iyithembe ezine holiday lapha okwenzakala iAfrica yonke lakho nje abaqashwa khona ngali bathiwa bebele ukuthi ngaphakathi ekhaya nalwa bekhona nje ukubhadala akasozele ukuthi ukusebenza ngendlela abanakekelwa ngayo ukuthi izabenzela izuzu iflight cam yanga besayithi bade futhi ukuthi iflight cheke stroke ukuthi achaye bahambe bazibuye kuyamandi ingathi imthwalo yabithola yabivela ijahle ukuthi indawo ukuze ukuthi bafune ukuthi abantu bemele ukuthi basebenze throughout ngakho ke ngathi ukuthi umuntu ovela kwenye indawo ozabayelisa lokhu yabuya kwenye lokho lokukhulu njalo nje
hayi kulungile. Hayi kulungile, sibongile kakhulu ngembono yakho.
Yabonga.
Okay. Yes.
Ndifunga tinemwe mchereri parunare. Hello.
Hello Magadi.
Takasimba ndiani avo?
NdiTaderera.
Vatadirira TADERERA.
Ara exactly.
Dai watu tinotenda vatadirira. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kuno kuburuwayo.
Wa kwabulawayo entutu ziyatunga.
Entutu ziyatunga but I know vangwa gutu.
Okay, titaurirewo pfungwa dzenyu pamusoro pezviri kuitika izvi.
Ini mone rangu pane zviri kuitika izvi. Zvirikutorwadza moyo asi ndiri kuona sekuti zvazvida kuti vatungamiriri venyika vapindire panyaya idzi nokuti zvaanenge vachiitika zvakamboitika futi last of last time izvi zvinobva zvaitika futi last this week recently zvaitotaurwa chinzi zvinhu zvekunyepa zvazviitika izvi asi tinoona kuti ah zvinenge zvatova zvinhu zvechokwadi saka tinoda kuti vakuru venyika yedu vambotaurira nenyaya iyi
asi dzimwe nguva kavaivo vemusouth africa vanombopomera zvizvarwa zvekunze mhosva dzekuba dzekuita zvinotengesa zvinodhaka kuti achifambi nezvimwe zvakadaro
ya izvozvo zvagara zviriko kunyika dzeisenongo zvichiita kubotswana zviriko izvozvo mazimbabwenzi ari kuvakuita achifambi nechihuri nemunoo masouth africans atorimo havo mashomo asi varimo vari kuita zvinhu zvakadaro asi hakuna vanhu vanombabata rafu sezviri itika kunyika yavarivi saka taitokumbira kuti haizvada kuti vataurirana vasavandirana nokuti ndakaona pakauya mapurezident ekusouth africa pano muzimbabwe paipai vakazama kuda kuzama kuvanziridza zvimwe zvunhu asi pane zvavano pane chokwadi chiripo chaichofanira kuti vachibudise pachena panyaya yezimbabwe nokuti hapane zvavasi kufara nazvo asi kuti vataure vatungamiri venyika hazviiti
asi ka havasi kungorwisa zvizvarwa zvezimbabwe chete vari kurwisa zvekune dzimwe nyika dzakangosiyana siyana
handizvozvo asi kungazitarisa pazvizvarwa zvezimbabwe ndokuvanyaya ndozvekunyika ndovakanyanya kusangana nedambudziko ndovakunyanya kusangana nedambudziko iroro sikereke
nokuti ndo vakawandisa
ematraks mukatarisa mazhinji ari kusouth africa ndemuno muzimbabwe
aiva nekuti vekuzimbabwe ndo vakawandisa sakawo pakaitikawo dambudziko rakadai vanosangana nedambudziko vanenge vakawandawo mavictimu anowanda
ya ichocho ichokwadi ndozvati kureva kuti vaifanira kutogarisa nokuti zimbabwe nesouth africa ndonyika dzinozvidzana dziri padhuze napadhuze saka zvinhu zvakadai zvikarambaitika it means masouth africans ari kuno takutozomabatawo rafu sezvavari kuita mazimbabwens ari ikoko zvesingachanakizi nyika dzofanira kudyidzana vanhu votaurirana kugarisa pasi vodyidzana zimbabwe iri kutambura vari kuzviona saka vana vezimbabwe vakutizira ikoko kunotsvaga rubatsiro saka kana vatiza ikoko vanovabata rafu futi zvinofadza here
ya pakaoma ipapo saka munokuluma futi here mukomata derera
kukuluma handinyatsokukuluma zvangu ndongonyatsozvaishona handingazorefa angu chirudzi chevanhu asi chinoaaanechekuti de vanhu vanyatsokutaurira navagara navasi nokuti ivo masouth africans vakaomerwa vachatizirawo kuno
ya aiwa tinotenda zvikuru
saizvozvi zvingafadza here tingagarisana senyika nyika tofanira kubatana togadzirisana kana zvinonetsa vachitaurirana hazvinei nokuti kwanzichi zvekuti kwai munhu ati ndoda kutonga aiwa vanhu vafanira kutungamirwa nokuti kutongwa
aiwa tinotenda mukoma thank you so
muchda kutonga vanhu vasina mhosva ka panonetsa saka vanhu vafanira kutungamirwa nenzira yakanyatsokunaka muchitungamirana mochidzana nedzimwe nyika hapana chiombonetsa kutaurirana nevanhu zvisingadiwi moti hai tazvigadzirisa bvisai masoja pakati mobvisa bvisai mapurisa pakati mobvisa zvinhu zviri easy vanhu vogara zvakanaka munyika
thank you so much
Right,
thank you, Chris. That's Mukoma Taderera calling from Bulawayo. He's urging dialogue between the leaders of the two countries, Zimbabwe and South Africa. He says there should be that neighborly relationship, you know, where you can just go out and borrow a Saudi, Masamba sugar, kunotora moto, kuneighbor. That should happen between Zimbabweans and South Africans. He's saying South Africans, if they face problems in the future, it's definite that they will seek refuge in Zimbabwe, and you cannot expect Zimbabweans doing the same to their neighbors in South Africa. Yes.
Yes, Chonga. Thank you so much. Mr. Chikowero.
I think you were about to talk to Mr. Mpofu, then you put him on hold.
Oh, yes, yes. Babu Mpofu. Babu Mpofu.
Yes, I know.
Yeah. Kati ungasichazisela nje ukuthi khona ukuthi kuze kuthiwe hayi la abanye abathi bona ayisiyo xenophobia leyi izigangi nje lezi kuhamba njani kungakuliqiniso yini
kuyahlupha lokhu ngoba umuntu sekhethwa ukuthi ubiza ngaliphi igama ngoba iqiniso likhona ukuthi into eyenza sithi thina ngokubona kwethu izenhobhia yokuthi kuliswa abantu baphandle sokukhethwana ngomhlobo ukuthi wena uphuma kuleyani izelwana uphuma kuleyani izelwana ngaleyo ndawo okwenzakala la kuba sobala kuthi izenhobhia kodwa ngaloba kulokugebenga ngababamba loba ngubani bamthathele impahla babambe nemishoto kabani ngalesi masikhangela amashoti abathathele impahla ngamasomalia
ama Pakistan, ama China, ama India, kavana ndaba na mwa amalukani na wana. Ba awantu aba abona isikhumba esimhlophe ewhite man wabona isikhumba esimhlophe abanandaba naso noma ngaze bevela kumtrize engelancwadi ebeyegidima negama wazezofika lapha abambize ukuthi i-foreina ngoba umuntu omhlophe umsemnyama wonke abambonayo bambiza ukuthi i-foreina ngoba ewumuntu omnyama besavithi i-african yam so yithi yiproblem ikhona apho ukuthi umuntu wonke obonakala engathi uvela phandle kwelizwe nguye othwayiswa nzima so ngaleyo ndlela zifunda sithi i-xenophobia amashopu abantu abavela esomali nabangale abayimali abenabela amashopu mashopu abamanye ngedebe masibheka lezi ndabeni la aseningela mpahla abanye bathi kakhushe ukuthi ngu-2 waphuma bayi-playstation hamba ngenyawo bangagqokani ithi abanye bevela abantwana abancane bangandawantwana bechawa amakhaza lesesitoni so kuyatshengisa ukuthi i-xenophobia not about isaga isaga liba isisila khona manje kutshontshwa le mpahla kungasathi khutshwa abantu bonke songena ezindlini thatha ama-TV abantu iy'mota ziyamisa enzele abantu asithola amafoni bathathele impahla nokuthisa izimota lokhuyana hhayi isaga liyakuta into kona i-foundation into yonke into le i-xenophobia kuqala khona pho i-xenophobia sesongene sokuthatha impahla zabantu ezizini sokusezinto ezokuganga ezinyazo lezo
hayi kuyezwakala jonga
mukoma chikwero ndichiri kurangarira kuti mazuva apera mune makambe manyorera kuhurumende yesouth africa kuti muite misangano ndofunga nemakurukota kana nemapurisa handichanyatsorangarira kuti ndevapi vamaya makanangana nawo zvakazosvika papi
vakazokwanisa kusangana nesangano rinonzi reafrican diaspora forum ratinove isuo tiri affiliated ikoko saka takazoona kuti tirambe tichipusha meeting iyo tinozoita duplication of meetings asi musangano neafrican diaspora forum vakaita sezvatakaita isusu kungoenda kuafrican diaspora forum tikanoisa nhunha dzedu nezvichemo zvedu nemaonero ataita kuti kunyangwe vakuru ava vataura kuti havasi xenophobic but maatterances avo anogona kuinsaita xenophobic actions zvinogona kuita dziya dziya dzinonzi pachirungu manegative effects pamberi apa zvinenge dzakatarisana chi nexenophobia asi vakaita musangano vachoni vaita musangano vachoni vakavimbiswa kuti hakuna zvinhu zvakadero zvichaitika asi vachangopedza kuita musangano iwoyo ndofunga pakangopera vhiki rimwe chete nomba zvinhu zvichibva zvatanga asi tichiri ipapo ndoda kuti ndibatsirane nababa vabva mukutaura ndibaba mupofu handizi nyaya inoitika ndeyekuti vanhu macriminals panoitwa chinhu chese chakaita sexenophobia the biggest destroyers kana kuti effect effectors macriminals because vanomirira yainonzi pachirungu an opening if you are a political leader ukaita ma xenophobic utterances that one is an opening for a criminal nekuti anenge achiziva kuti vakuru vedu vataura zvekuti saka indikaita izvi kunongonzi xenophobia nekuti vakuru vedu vataura zvakati zvinova ndozvinhu zvatanga zvandakataura pamakambotaura neni pano kuti zvataura mukuru uyu wenhingi weGauteng province izvi zvinokonzera kuti vaya vaya vagara vanazvo mupfungwa kuti topinda sei kuti tinetsane nevanhu ava vanogona kuzopinda asi yonzi xenophobia zvinova ndo zvakaitika nhasi mapurisa vakubuya vachitiwo aiwa haisi xenophobia asi kuti macriminal elements but takanga takavataurira kudhara some of us weare criminologists by profession tinoziva kuti what is the intent what is the motive of whatever that happens tozama kuti tivadi tivayeuchize tibatsirane navo nguva iripo but havazoteereri vanozoda kuita anonzi reactive action but reactive action inorwadza iko zvino yana kurwadza only maforeigners yakarwadza nemalocals in terms of business in terms of their properties in terms of their goods zvese and nemamwe masouth africans woya caught in crossfire vakatokuvarawo munyaya dzakaita saidzozvo
Thank you so much, Mukoma Chikwero. Ramba yanyu muri parunhare. Tine mumwe muteereri. Hello.
Ikoko makadiko nemhuri yose yeZimbabwe nevateereri makadiko.
Takasimba vamwoyo makadiwo ikoko.
tino simba regendi tauro zana nyora nchete zokuurumi dhoti nyongwa i indisata msanguwa yenyu niye batiriri na wivu ndiyo kuti baba damuzuri mkati ni South Africa chukuta anga ina u ya tansanga ni ndema tansanga ni South Africa takana tuki voga voga la nusaga mavoti mkati minyika ene vano famba vachitora zvemafoni mafoni akaipa siku zvizhinji kana chinge tavhurika kunyanya vadusa kumusha kwavo chida kutora savana president Cyril Ramaphosa vane dambudziko nenyaya yekuti ndivo vamwe vamwe vakakonzera dambudziko fanero nenyaya yekuti ivo vanotoziva zvipachavo kuti vanonga vangangodyiwa pavhoti dzinouya saka yangu yekuti vada kutsvaga rutsigiro nenyaya yemaforeni anekuti kana muchiranga 2016 pakavhotwa mavhoti makanzela vakaone kwavari munhu amwe maciti mahombe akafanana nepitswani vana Nelson Mandela Bay Johannesburg vakadyiwako saka ii dambudziko rimwe yakafanana iroro kwoita futi zvechimwe chinhu chandiri kuona ruvengo rwevanhu vekunze mukati meSouth Africa vari kuvengwa zvakanyanya nenyaya yekuti kana makaira kuzvipatara kumabhazi kumataxiring ko everywhere kana kupinda kupi ruvengo rwacho rwatova ruvengo rwatonyanya saka zvimwe zviri kukanganisa magare eSouth Africa muno mukuita futi kumapurisa ukaenda mapurisa donisa David rako mapurisa anonga anotokuona anonga toti tipe 100 rand ndiye usiti kunyorere kana pasine zvava augunowana chinhu chakafana icho saka rimwe dambudziko ratasangana naro zvishuwa mukati menyika ino vanhu kwenyika vari kuvengwa zvakanyanya sechimwe chinhu chakaora asi hatina zvatingazvizi kunza kuna mwari uri nyaya yekufamba kuvanhu haina kutangwa nesu vanhu vekunze yakatotangwa from the beginning kana tikarangarira mushoko ramwari kuvati vana Abrahama vakafamba kusvika kuafrica neegypt akanga dziri nyika dzavo kana jesu kristu mwanakomana wamwari achiya kuno kuafrica egypt achityiwo zvaitya aiti zvakangofanani zvatiri kuita nhasiuno saka zviri chesouth africa chii chisina kufanira chisina kunaka nokuti poga poga chiri kumashopi kana kupi mweya wezanophobia wangova kupotepose ende kuti chinda kupitsana kugona titsananguze nezvazvisezvese zvandiri kumhanya kuzva zvezimbabwe ndauti ndikurudzire zvikuru sei ngavasanyanya kufarira kugara mumaswata kembi asina odha maswata kembi kundogara vanhu vakangoungana like zvaaita kuealexander nhasiuku kuinzi kune vanhu vakawana dzimba mukuku kusina zviri odha saka zvimwe zvinhu zvinedambudziko ngavagare ngavatsa kugara kune dzimba dzinenge dziriaiti kunobhadharwa hendi dzakakwana ndo zvinhu zvinokonzeresa dambudziko izvozvo saka ndizvo
zvimweasika ndikubatei muromo ipapo chinoita kuti munhu asarudze kwakunogara kwakadaro kava moyo zvinodhipenda kuti ari kukwanisa here kuwana mari yerendi kumwe kwacho kuri kudhura kwakanaka kwacho nekuti dambudziko ramusvitsa kuti anga achibuda achienda kusouth africa rinogona kunge risati ragadzirisika
ya nauya muti handisi kuihwisisa ndikubva kuva kuti ndizvoa zvandisi kuramba hakusi kuokoga kunoonekwa rendi dzakachipa tinobva kuda kuti tikusevha upenyu hwedu vanhu kuzimba like nhasi zvaitika kualexandra vanhu voko vaitotoitira vachiti mukuku iriko kakagarwa kwacho hakuna vari kusvibisa nzvimbo sadaro vanhu kumuta dai zvaigona vasava vanhu vanogara munzvimbo dzakafana neidzodzo vatsvagiwo kana mulocation mune vamwewo vagari vemusouth africa mavanogona kubhadhara hendi zvinenge zvine odha nekuti kana pakadero like dzimwe dzimba zvimukuku dzaipiswa saka zvakafana izvozvo zvinoa kudi kumira zvakanaka kuti zvechikwa ruvengo rwipo like musweki wemande ndakachira paimwe redio yemune nzvuko dzefm panhaya yakafana neyekuvengwa kwenu asi achitaudza no zvakafana izviri kuti unongoona vanofona vanonyeva meseji hakuva nomunhu aumwe unoti vafoni akanaka asi nongori kodanura sanyo no nhaya yakafanaiyi haisi kuti tisuka nesuo pachedu tarangarira vanhu vekumozambique nekumalawi vaiva muzimbabwe kwedu pachinguva unowo sevanhuwo butwo nesu nhasi takuno saka chifaa kuti no nemuwe rimwe rezuva zvichashanduka saka imwe rimwe dambudziko rikuitika mukati mesouth africa zvichiwa dambudziko rokuvengwa kwedu ranyanya handioni rikapera tinongosuwa kuna mwari nokuti kana vatungamiri vacho tsvaga mavhoti nesu kunyanya anc tsvaga mavhoti nemaforeni kunze nokutiwo pachavanozva kuti masarudzo dziri kuuya vari kudyiwa ndo pane dambudziko vanoti avasi vakasanganazvo asi kutivo pachavo vakuzama kuti poga 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 ukaenda pape chere makombi pamaungano pachinosangana nevanhu munhu hamusina kana rugare saka zvimwe zvaakutotyisa kauti zvaakutotambudza vanhu asi hatitingi sada kugoti kuzivise vanhu vekuzimbabwe chakanyanya kukosha pangu yakafaniiyi ngatigonei kugara tiri vanhu vanotsigirana kana nokubatana pazvinhu zvosetizvarikutobatana kuti tirwisi
thank you so much thank you vamwoyo maita basa zvikuru regai tore mumwe muteereri thank you so much
tinotenda
alo ndiani ari parunhare alo linjani makadi ndofunga nhare inenge yadzima ndofunga yadonha nhare yavo vanga vachitaura ndi mufundisi mwoyo mumwe vanhu vanogara vachipinda muchirongwa zvedu zvestudio 7 vanga vambotumira shoko ratiranancha zoverenga ravanga vachitaura iyo kuti hanzi ndoda kutaura zviri muSouth Africa muno zveshuwa vanhu vekunze kwenyika vanovengwa chose ukaenda kuchipatara kuvengwa chete kumabasa ndizvozvo kuvengwa chete kumarengi nekumatex kuvengwa chete kuzvitima kuengwa chete mukugara watineita ndo zvavanga vachitaura zvimwe chete zvavanga vachitsanangura kuti dambudziko riripo nderekuti maZimbabweans taita kuti matsvadumbu nekumusana saka nyaya iripo vari kukurudzira vahama neshamwari kuti dai vanenge vachigara muSouth Africa musaenda kunogara kunzvimbo dzavari kuti dzepasi is urging Zimbabweans in South Africa not to stay in areas that are maybe non-crime havens like squatter camps. He says, yes, you'll be saving on rent, but you are risking your life. Chris.
Yes, Chonga. Yeah, earlier on, Chonga, I asked Mr. Mpofu about, those recent allegations that this has nothing to do with xenophobia.
Mm-hmm.
Mr. Mpofu, maybe you can just give us a line or two on whether you think this is xenophobia or it's just some criminals, and why would people say that?
Yeah, I think the word xenophobia will always come when such things happen. Well, it looks like this thing, this anger, this brutality is being directed to the foreigners. Foreign nationals are being the victims of this thing which is happening here. So because of that, I think the word xenophobia can fit well. They are losing their property. They got no rights. They can't do anything. The other thing is because they are not at their home party. They feel that they are being treated like less human beings. It's a sign of that xenophobia. Yes, there are some criminal elements that are taking advantage of the situation. When people start running up and down, beating each other, those people will be busy targeting the most valuable things, most valuable items like maybe phones, money and things like that. But I think there's real xenophobia. These things, what is happening is real xenophobia. Criminality, yes, is there, but it's xenophobia. We saw people losing their properties in some shops. Foreign owned shops have been looted. Somalis, Pakistans, and Malawians, I think they also got quite a lot of property. So I think that there was some criminality there. But at the same time, we have seen this happening before where the nationals, the accused foreign shop owners of selling expired goods. They go there, they look that food, instead of the things, they take it and they eat it. Instead, they're saying it's expired, but instead of change, they take it their home, they cook it, they eat it. So I think it's victimization just because they're a foreigner. So I think that's the xenophobia on its own.
Okay. Thank you so much, Mr. Mpofu. Please do stay on the line. We have Silom Laleli lapha. Siyakwamukela kuhle. Hello?
Hello?
Yebo, linjani?
Ukhona ninjani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Unduku lapha eThubeth.
Unduku.
Yebo, baba.
Anduku, siyabonga ukungena kuhlelo. Ungasipha imbono yakho ngodaba lwe-xenophobia lona?
Ngiyalubona lubi lona kakhulu ngoba abantu hhayi balimele ngempela. Kodwa i-problem nayo ikhona kuwo la mazwe ase-Afrika amanye ukuthi wona wayengadivelophi amazwe awo ukuthi abantu bengabaleki beze ngapha ngobuningi. Mbona yilo futhi uhlupho.
Okay.
Ukuthi la mazwe mana bengadivelophi indawo zawo, obvious abantu bazabalekela ngapha ngoba lelizwe lingathi kungcono. Kufane nje nawuqala eZimbabwe ngoba abantu labo bebuya nje bebazitshwana ngesikhathi sabo 8 bebengabuyi ngobuningi kangako.
Okay. Manje kuyalungiswa njani ukuthi babuyele? Siyazi ukuthi yona inkokheli yakhona ngapha eSouth Africa ikhanya yiyo lobudlelwano lenkokheli yamazona la abantu ababesuka bevaleka khona.
Ngicabanga ukuthi bona ama-president kumele bakhulumisane ukuthi bezame ukuthi babaze bewa-develop amazwe abo, hhayi ukuthi nje mhlawumbe bezivele imali bekhole ngokuthi bangeneleni lapha ezikhundleni. Ya, mathu kungasiza lokho.
Angithi phela.
Ngoba nami ngeke ngithi ngingaka ngicabanga ukuthi umntana nami uzosebenza ngapha nomzukulu wami uzosebenza ngapha kanti nabo banamazwe abo. Obvious ukuthi kuzahlala le nto ingapheli abantu kulokhu esikhala ngento eyodwa.
Kuyizwakala. Hayi, sibongile kakhulu Mnumzana Ndubu.
Siyabonga ma.
Yebo. Jongadukola de Mr. Ndugu is saying that you know, why don't the governments, you know, the leaders of the neighboring states meet together and discuss and improve their own economies so that people don't run away from those countries to South Africa. I think it's a valid point.
That's true. Regaiti muzokuna mukoma chikoero. Vachikoero, what do you say about the contribution from the last caller? And I think the other two callers also mentioned the same thing, that there should be a government-to-government discussion.
I think that is a very, very valid contribution. What I need to stress here is that people must always look at history, and history will always be history. History has always been there. In the 70s and 80s, I am a former refugee and otherwise in Zambia myself, before I came back to Zimbabwe, in my country after the liberation of Zimbabwe. And I became a refugee again in South Africa. In Zambia, we were staying. I was staying. Our camp was adjacent to the South African camps. South Africans were in Zambia. South Africans were in Mozambique. South Africans were in Angola and Namibia. The same with Zimbabweans. And when Zimbabwe got independent, they came to Zimbabwe because it was near South Africa in proximity, as they were still fighting their struggle. And nothing of this sort ever happened to any South African while they were in those countries. So the leadership of this country is not teaching that history to their own people, to say these people you are fighting. When we were fighting for independence, we were fighting from their homes. We were fighting from their bedrooms. We were fighting from their countries and enjoying their economies. That is missing. It's a missing link. So the two, or not only the two, the leadership in SADC. That's why we've got SADC. What is the purpose of SADC? And if you look at the... what the SADC is, I mean, stands for, is not what they are discussing about. They must be talking about the improvement or improving the economies of the SADC countries so that whenever there is a problem, they help each other instead of letting their own people fighting for the small cakes in their own country. So I agree with the last caller and those who contributed to say the leaders, like if we look at Zimbabwe and South Africa, before it was the Secretary General of ANC who went with a delegation to Zimbabwe, and what he did, he said we had come to give solidarity to ZANU-PF after a horrible thing had happened, after people were shot and killed, 17 of them, and they went and gave solidarity to somebody who killed somebody. Then last week, but one, the president of South Africa went to Zimbabwe and held some meetings with the president of Zimbabwe. We don't have the details other than, you know, business or trade deals that they were signed. And the last week, the president of Zimbabwe was here in South Africa and held meetings with the president of South Africa. We presume or suppose it was the economic or the economic front. Now,
Mr. Chikore,
there are people fighting.
Mr. Chikore, unfortunately, we have come to the end of the show. Thank you so much for your contributions. We'll talk to you soon.
Thank you very much.
Yes, that was Mr. Solomon Chukwuero of the Global Forum Zimbabwe, who was in South Africa. We also had Cassius J. Simanampofu, a Zimbabwean living in South Africa. Thank you so much for your contribution. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Not forgetting all the callers and viewers. This is Jonga Kandemiri, Tobata Namunishirongwa Tinotevera.